A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, August the 24th, 2017. Welcome to the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at some of the challenges being faced by families who have been displaced at Manzowo Farm in Mazowe following some disturbances by alleged ZANU-PF youth who were at the farm yesterday to carry out forced evictions of the villagers. The farm was allocated to First Lady Grace Mugabe by the government. What are your views on the issue?
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz Monday through Friday at 8 p.m. But, ladies, it's your day. Pano pachina chemadzimai every Thursday, musakanganwe.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages. So hurry up and go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 so you can join in the conversation as we live stream. Today on the Women's Roundtable, we are looking at some of the challenges being faced by displaced families at Mazowe Farm, at Manzowo Farm in Mazowe, following some of the disturbances by alleged ZANU-PF youth who were at the farm yesterday to carry out forced evictions of the villagers. The farm was, we understand, was allocated to the First Lady Grace Mugabe by the government. What are your views on the issue?
The Manzowo disturbances come at a time when the First Lady has been under fire for assaulting a South African lady, Gabriella Angels, in South Africa last week, but was granted diplomacy immunity, which enabled her to leave the country. Although she has left South Africa, lawyers representing Angels from AfriForm say they will pressure the case.
We now go to a video on what happened in South Africa at the Gabriella Angels case against Mayi Grace Mugabe.
That the victim received from the police and from the authorities. Also, one of the aspects that's really important to deal with is not only the trauma that the victim has been through, but also the secondary trauma that all the intention now creates, and we really want to assist the victim in that regard. I have noticed that the police have made public statements that the police are dealing with this matter now, but the communication with the family has not been what one would expect. The family has not been kept abreast of everything that's happening. The more concerning things, and that is that the family has even been approached via third parties to accept an amount of money to settle this. So, and the family is not interested in doing that, and we will definitely assist. From what we're doing, when we launched the Office for Private Prosecution, we made it clear that everybody should be, and everybody is, equal before the law, and that there should be no selective prosecutions, and that's what we're about.
I really hope that they don't give her the immunity. I hope a warrant of arrest is issued and that she must have a day in court.
We heard there from the family of Gabriella Angels in South Africa and also from AfriForum, from the lawyers representing Gabriella Angels. But meanwhile, we go back to the situation at Manzoo. The Zimbabwe Peace Project in the past issued a statement welcoming the decision by the Zimbabwe Human Rights Commission to institute investigations in the human rights situation at Manzoo Farm, as mandated by the Constitution. In the statement, the ZPP said it is hopeful that the Commission will discharge its mandate diligently, despite media reports that the Commission is being frustrated by government and the ruling party officials in Mashonaland Central.
Let's hear from one of the lawyers representing the people of Manzoo.
I understand that we actually have Mr. Dewa Mavinga, one of our guests, as we put together all our audios from the lawyers from Manzoo. Mr. Mavinga, talk chingamiza ipachironga. Hello.
Thank you. Hello, mukunzi. Thank you. Tinotenda chaizvo kuti tapinda mudzongo.
Ehe, aiwa, muri kunzwa iri mudariro kungoti taita tavhanganisa semuriwo nenyama. What's happening in Manzoo right now? We just were playing a clip from what happened in South Africa about the First Lady. But what's your take? You have been to Manzoo Farm yourself. What did you see on the ground?
Yes, it's a tragedy of the land reform process that is unfolding at Manzoo Farm, where over 600 families face eviction from a farm that they've occupied for the last 17 years, having been there from 2000 under the Fast Track Land Reform Program. So now, apparently, the first family is said to be the new owners of the property, but there hasn't been any proof to that effect. And because of that, the police from the support unit have camped on the farm and have declared all families as trespassers who face eviction, whose properties are being destroyed, whose crops have been destroyed, and a number of times they have been forcibly taken from the farm and dumped some 50 kilometers away along the road to concession. So it's a huge challenge in terms of human rights violations. And these families are said to have no rights whatsoever, but they do have legal rights. And the High Court has more than once issued a court order preventing the police from evicting these families or from beating them up or from destroying their properties. But there is a lack of respect for the court order. That's the challenge.
Mm-hmm. Mr. Mavinga, maybe let's just go to we did a previous recording with one of the lawyers actually representing the people of Manzoo. Let's hear what he had to say about the situation on the ground.
Well, my name is Moses Nkomo. I'm a lawyer with Bonsa Nkomo in Mutangi Legal Practice and a member of the Zimbabwe Lawyers for Human Rights. I've been seized with the matter involving the unlawful eviction of the Manzoo farm resident, and we have secured a number of interdicts against their unlawful eviction, but the authorities don't seem to be relenting. They keep on propagating their unlawful enterprise against the defenseless citizen.
So what is the way forward? We understand that there were allegedly some disturbances yesterday, and also how many families are involved?
Yesterday, myself, I was out of town, but I did receive a call when the demolitions took place. About 8 families were affected, and what essentially has happened is that the Zimbabwe Republic Police support unit has set up a base in Arnold Farm. They are terrorizing residents from that particular base, but it's been quiet for quite a while, and yesterday, I'm told, then they started burning and tearing the plastic sheds that the residents are staying in. And as to the way forward, the good thing is we have identified the individual perpetrators of that injustice. And apart from pursuing contempt of court charges against them, which has not been easy, we are contemplating civil lawsuits against them in their individual capacities, because we wrote letters to them advising them that there is a court order that does the unauthorized eviction of those residents. And they were to knowledge of that particular situation. Two specific guys, one of them is called the Tongo Owners Netarano. He is from the support unit Kurubi station. Then there is another guy called Teta. He is actually the team leader. of the squad that is terrorizing innocent citizens at Manzo Farm. So we're proceeding, we're preparing lawsuits against them in their individual capacities, but also we are contemplating taking action against the officer in charge for Manzo Police Station. Because when the incident took place yesterday, because I was out of town, I advised my clients to go and report that incident to the police at Manzo. And when they got there, the police refused to take that report, indicating that the officer in charge was not present and he had given instructions that such reports should not be taken in his absence. So we're actually contemplating taking legal action against the officer in charge, Manzo Police Station, for his failure to carry out his constitutional obligation to protect citizens.
But is there anything that you're going to do against Amai Grace Mugabe herself? We understand that this farm actually is being taken over by her and it's been allocated to her by the government. How does that stand in terms of the law aspect of it?
In terms of the law, there is no documentation that has been produced to the effect that the farm is being lawfully allocated to First Lady or to any other person. It's things that we hear in the press, but we have actually challenged the Minister of Lands and Rural Resettlement, Douglas Mundeshora, to produce evidence that the farm is being allocated and he has failed to do that. So as far as we are concerned, that land has not been allocated whether properly or improperly to the First Lady. She might have interest in that particular piece of land, but there is no documentation that she has a right to claim any occupation or to require the eviction of anybody from that particular farm.
We were hearing there from the lawyer representing the residents of Manzo, Mr. Moses Nkomo, who is with the Zimbabwe Lawyers for Human Rights, who was just retelling us what they've done so far and what the situation on the ground is like. And Star, I understand that we actually have someone from Manzo right now, but I would like you to just go ahead and, you know, let's intro Intevele and then I'll do Shona.
Yeah, Marv, kakathekile ukuthi sitshela abalaleli ukuthi udaba oluyile esiluhluzayo lamuhla yiluphi. Kulaba abasanda ukusixhoma uhlelo lwethu ngolwe Women's Round Table, asiyihluzeni bomama, lapho isicubungula khona indaba esiphathelane labesifazana. Lamuhla sicubungula udaba olwenzakale eManzo Farm, lapho abatsha abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla lezanu PF abangenelele ipulazi badiliza izakhiwo lokunye okuningi impahla zabantu abahlala lapho ngoba kucatshangelwa ukuthi bafuna ukuthi abantu laba besuke kungene umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe. Ngakho ke abaphathekanga kuhle laba bantu ngoba umthethwandaba wanquma ukuthi babe behlezi okwesikhatshana beze bedingelwe indawo lapho abangaya khona. Kodwa kunje nje sebe segcekeni nje ngoba sebedilizelwe izakhiwo zabo. Sizakuzwa ke ukuthi kuhamba njani, sikhuluma labo abakhona ngale eplazini leManzo.
Star parizvino nasi pachirongwa chedu kana muri kungopinda parizvino tiri kutaura isu nezvatiri kuona zviri kuitika kupurazi reManzo kumazowe uko tiri kunzwa kuti nezuro kwakange kuine mhirizhonga sezvo vagari vepapurazi apa vanga vari kunzi ivo ngavabve zvisiri pamutemo. Tanzwa isu kubva kune vanomirira vagari vavo vepaManzo vaMoses Nkomo, gweta ravo riri kutaura iro kuti aiwa pane zvizhinji zvavari kuita kuti vabatsire vanhu vepaManzo, asi hurumende haisi kuteerera pane zviri kuitika. Asi taita rombo rakanaka parizvino, tina amai Nikisi ndambokurukura navo, asi regai tipindezve tikurukure navo tinzwe kuti kwakamira sei kuManzo. Makadii amai Nikisi?
Tiripo kana maadiwo.
Aiwa, tiri wadi, titsananguireiwo kuti
kuno kutiri munhamo chaiye chaiye izvo tirere panze. Zvekutendezvo vakangoona tikaisa kana maplastiki kana kupoteredza neuswa vanouya vachitipazira zvekuti kugara kwacho kana chekupfeka chaicho kana chekufuka chiri kutonetsa zvekuti isusu taiswera mumakomo zvinhu zvedu taviga mumadondo vaiti vakasvika mumatondo imomo kana muchibawe vaitora zvinhu izvozvo vachikanda mumamotikari vachienda nazvo kwatisingakwanise kusvika tisina mari. Saka nanhasi tiri kushushikana kana chekudya kana chekupfeka kana chekufuka chaicho chiri kutonetsa. Ndiri kutotaura ndiri panze izvozvo, ndakatovata panze nechambi, ndiri kutorwara nokuzarira.
Mune mhuri yakakura sei uyezve mungazivi here kuti ndianani vari kuita izvi?
mazita yawo handinyatsoaziva asi ivo vanhu vacho mapurisa akauya ndo akauya nemamotikari nemarori vachiti tatumwa naamai vadwesi mugabe kuti mubude mupurazo isusu tikati tinobuda sei sezvo takarwa njambanja baba vakati endai kumunda isusu tikauya mumunda tikabvisa mugunu pano patiri panapa imi moti njambanja zvakare saka kana chokubata hapana pokuenda kwacho hakusisina tine 17 years tiri panapa saka chokuti tacho chaicho kana kwokuenda hatina asi tiri kubatsirwa nakombedi ngomo nevamwe vavo vari kutibatsirawo kuti tingatova tiri pano nanhasi tichitiwo redhinguravo mazoi vanouori vanoudzvinyiriri havakwanisi kuti nzwirowo tisisu saka izvozvo kana chokufuka kana chokupfeka chaicho zvakaerera zvimwe nemvura zvimwe vachitora vachikanda mumamotikari vavo vanga vasina basa kuti munhu wacho uripo here kana haupo saka tanga tichitiza kuti tinonokandwa kwatisingazivi hatina mari yekuzodzoka kuno
pari zvino muri kuudzwa here kuti ndekupi kwamuri kufanira kunge muchienda
hakuna kwatiri kutofanira kuti tingaenda hakuna kwatinomboziva iwo havatombo kana kwakaiswa pavaenda kunokanda vaingoenda muzvimashedha hamene ikokoko vachikanda zvinhu zvevanhu
aiwa imbobatai makadaro hamainikisi tiri kuda kutaura nevamwewo vari ikoko timbonzwa kuti zvakamira sei asi musabve panhare
marvelous ngizwa kuthiwa silo munye njalo ohlala khona ngale emanzo farm ngeqiniso nje yena isiphathamandla seManzou Farm Residents Association sike sakhuluma la ecingweni lamuhla kuhlelo lethu siyakwamukela kuhlelo mnumzana Dube
siyabonga bamama
ye mnumzana Dube sike saxoxa lawo emini usichasisela ukuthi kwenzakalani eplazini leManzou ngolimi lesishona singacela nje ukuthi usichathisele kathesi ngolimi lwesindebele kulaba abangazwisisanga kuhle ukuthi kwenzakalani ukuthi sikhuluma nje kwenzakalani abantu bahlezi ngapha abadilizelweyo ukuhamba njani
hayi manzoke yasihlukuluza mama kokuthi ngokuthi sihlezi phandle labantwana siyalaphandle labantwana saka sesifakelwe esibacabangele ukuthi yimilitia kumbe ngama-ZANPF youth abasilwisayo like izolo benze ukudiliza imizi engu-8 saka abantu bayasihuluze okokuthi asila lapho kokuya khona thina njengokuthi umthethwandaba wathi asihlale khonapho basidingele lapho kokuhamba khona
ye lanxa kulamagqwetha alimeleyo khona ngapho kodwa kwakathesi abantu bathembeni abesabe ukuthi bazaphenduka yini laba bantu njalo akula muntu oke wabuya kuziphathamandla zikahulumende kuzobona ukuthi abantu bahlezi kuhle njalo akuladlakelo oluzalandela
ya iziphathamandla zehulumende zehulumende azifuni ukubuya lapha ngokuthi besabe umama uGrace Mgabe ngokuthi sake sahambe izolo emapholiseni kuya mangala indaba yakhona kodwa amapholisa batshengisa ukuthi vele abalani abala uncedo ukuthi bangasincedisa bathi besabani labo ukwenzani ukuhlutshwa ngumama
yes khuluma manje kuyini esingathi isibisibilili kumelele ukuthi kuzayenzakala lokho elisamelela amagqwetha kumbe kukhona okunye
sinasimelele ukuthi basidingele lapho kuhamba khona nxa kungela lapho esingahamba khona ayi silungiselele noma ukulwisana labo impi kumele siqalisele lapha emanzo because sesibonile ukuthi yasinindizele okokuthi
ye engaba khona na wesifazana khonapho esingaxoxa layo ukuthi asichasisele ukuthi kambomama labantwana bahlezi njani kulesi simo
yebo ngilo mangube lapha ningakhuluma la
o kulungile
hello
yebo linjani mancube
hallo
Linjani Mancube?
Sikhona njani mama?
Hayi siyaphila, kunjani khona ngapho eplazini?
Ah, ngapha siyahlukuluzwa ngapha mama.
Ye, uMancube
nzima labantwana silezi phande labantwana.
Lingaqhubekeli phambili uMancube ngubani? Igama lenu ngubani Mancube?
Igama lami mina nguRosemary.
Oh. Ye. Ungasichazela ukuthi abesifazana bahlezi njani khonapho labantwana abancane inxa sebedilizelwe izakhiwo konke nje?
Ungabona lapho esihlala khona mama labantwana uyakhala, ungafika nje ngapho ukuthi ubone ukuthi sihlala lapho kunjani khona, uyakhala labantwana.
Ye, bembathani, bazani. Ye, qhubeka.
Izingakula singathi sithi mbidana ongamaplastic ukuthi singangena ungumoya lo khona oqandayo lo, bayabuya basidilizele basika amaphepha lalo kumbe bachisa amaphepha lona sesisala sesegekeni futhi again.
Manje abantwana badlani njengoba nxa selithathelwe ingubo, bakhona yini abanye ababebuye bezolincedisa njengenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi lizuze ingubo lokudla kwabantwana abancane kakhulu lezichubo lamanzi lakho konke?
Akula mama. Abancedo kulabanye abake bafuna ukuthi basincedise ukuthi babuye kabayakithi ukungena ngoba bhumgedi kwafakwa ibhumgedi elafakwa nguye nalo umama uGrace Mgandi. So noma imoto emntu wokuthi ofuna uzombona isihlobo sami kasingi lapho esihlala khona. Bayamnyalisa kungabe yabona nabo abancedo laba bangafiki khona lapho esihlala khona. Iyazitshaya imoto ithi waphenduka ukuye na uhlali bantu ngalabo labantu.
Hey bantu. Hayi, sibongile ukuxoxa lawe
Mancube. Akulangilifonwe yedonto waneke salithola ngiso mama, asila siyazihawulela ngapha.
Yes, sibongile ukuxoxa lawe kodwa ungabe usabambile khonapho ecingweni sizaphenduka njalo ku. Ume lakhonapho eduzane kukamnumzana Dube, sizabuyela kini futhi sake sixoxe labanye.
Kulungile mama. Ayikhona.
Star, very touching there. I could pick one or two things from what she's talking about, because I'd spoken to Amai Nikis earlier on saying there are problems for people even trying to visit or for, you know, accessing food and things like that.
Yes, telling them that they are not coming. It's almost the same with what Amai Nikis was saying, that the situation is dire there. The children, they are sleeping just in the open, and no one is coming to assist with the blankets or anything. Like Mr. Innocent Dube was saying, they went to the police, and everyone seems to be afraid of to assist them. So yes, the situation is still as it was.
I think that's the same situation that actually the lawyer was saying, Mr. Nkoma. I'm hoping that we'll be able to get him on the phone. He was actually saying they are planning to actually take some action against the police people who are guarding there at Manzo, because he's saying really it's not constitutional for people to go and report a case and then be told that no, we can't take your case. The officer in charge is not here. That's what he said happened yesterday. Asi regate mbozo kera kuna Amai Nikis. Amai Nikis, saka vana varu kujgei muri kurarama sei?
Kujika kwacho kuri kutonesa sekuti vakatotanga kutishungurudza nguva yemvura chaiye chibahwe chisati chadii. Saka chakangopfurirawo mumasora imomo. Saka kungonhonga nhongawo imomomo kana hai zviri kutotinesa. Zvokuti nezuro chaiye chaiye njambanja yanga itoripo zvisingaite mwana wechikoro akapwanyirwa foni yake. Zvokuti tiri kutoshaya kuti todyei, tofugei, topfekei, kungonhongeredza sekuti zvimwe zvakanaiwa nemvura zvikaeredza. Zvimwe vachitakura vachinokanda kwavainoita.
Asi pari zvino pane vari kumbouya here vachikubatsirai nezvinhu zvakadai sezvekupfeka nezvimwe zvakadaro? Muri kutaura imi kuti kuri kutonhora. Zvakamira sei ipapo?
Ipapapo vakambouyawo kuti vatibatsire vakadzorwa pabhumugedha. Vakaisa bhumugedhi yavo zvikanzi hatiite, zvikanzi tinoda kupinda, zvikanzi hazvisi kuita. Vakaenda kumapurisa, zvikanzi nemapurisa endai munopinda. Vakadzoka vakati kwete, dzokerai kwakare mupuhwe tsamba kumapurisa. Ndobva vabuda verubatsiro vaida kupinda muno.
Pakaoma. Amainikis, batai makadaro timbo utaura negwe tarenyu. So I understand that we actually have Mr. Moses Nkomo on the line.
Yes, and Mav, before we go to Mr. Nkomo, just a quick question to Dr. Mavinga on the legal implications of what's happening at the farm.
Mm-hmm.
Mr. Mavinga, what do you think should be happening there? We know that there was the villagers had were granted a reprieve that they could stay in the farm for some time. Do you see the legal system being on their side here, or things will continue being as they are?
Well, at law, the families should be protected because they have a high court order that clearly says they must stay. The challenge is that with the family, first family involved, there is a sense that they are above the law, which is wrong. And therefore, what we need now is to ensure that if there is a decision, as the Moses Nkomo said in an earlier case, that if the land has been allocated lawfully to the first family, then there must be lawful procedures to move these families onto alternative agricultural land where they would have offer letters and rights on that land. Mm-hmm. There is no need to harass these families who have been on this land for 17 years and growing crops and staying with their families there. The government must simply accept that it has made a mess and take corrective measures. Because, look, even well-wishers, charity organizations, they have no access to Mando Farm because the police have cordoned off the area and put perimeter boom gates and are controlling access to the farm in violation of the rights of these families. So there is need, and we thank you, Studio 7, for highlighting this, because we need to speak more about these abuses so that the world knows. Because in Zimbabwe, the problem is that Amai Mugabe and others believe that they have diplomatic immunity and cannot be touched and therefore can do as they wish, which is wrong, and we must speak up for the rights of these families.
Mm. Thank you there, Mr. Mavinga. Tinenge tina va Moses Nkomo. Va Moses Nkomo, talk chinga miza ipachirongwa. Hello?
Tinotenda Masfera FM Zimbabwe.
Aiwa. Mumbo tipa otu, apatanga tutavunza, sanga avunza yeva Mavinga kutipa mutemo. Zvizvino fanira kunge zvichiitika pari zvino. Kune vane vaveku manzo tichitarisa kuti imise magweta avo. Pane mapepa makafaila saka zvakamira sei pari zvino. Zvizvino fanira kunge zvichiitika. Dai mutemo chaiwo waitedzerwa.
Vanhu ava vangadai vakagara zvakanaka vasina munhu anovafurufusha pamagariro avo. Zvino chiri kuitika ndechekuti mapurisa ndiwo ari kushandiswa kufurufusha vanhu vachityora chirango chakapiwa kana kuti zvirango zvakapiwa nebari reHigh Court. Chinonyanyoshungurudza ndechekuti zvisungo zvakapiwa neHigh Court nguva mbiri dzatakaenda ikoko, magweta ehurumende aitotenderana nesu kuti shuwa zviri kuitwa apa hazvifaniri kuitwa saizvozvo, hazvisi pamutemo. Saka magwara remutemo rinofanira kunyatsotevedzerwa. Asi vapedza izvozvo, tapedza kutenderana kuti aiwa apa pari kukanganiswa, vanoenda vonotuma mapurisa nemunofurufusha vanhu. Kota yekutanga yatakapuwa musi wa 24 March. 5 March, mapurisa e-support unit akabva atotabvisa musasa samukati neArnold Farm. Panova pavari kugara vachishungurudza vagari. Vachibva ipapo vakavaka mabhomugepu zvambotaurwa nevataura vatanga kutaura. Vachishungurudza vagari, vachityora kodzero dzevagari dzekuti vafambe vakasununguka. Vaite mabasa avo akasununguka. Chasara iko zvino ndechekuti vacho vari kukonzeresa kushungurudzwa kwevanhu ava. Mapurisa ari kushungurudza vanhu tava nemazita avo, vari kulida, vari kutungamirira timu yacho iri pagrounds. Saka pfungwa yatinayo ndekuti takuvakwira kumataredzi mhosva kutsvaga rubatsiro kubva kumatare kuti James Keta, are we support unit kuchikurudzi akusungurudza vagari vepaanotrump pane murume anonzi zvinoita vamwe tongoona wekuti support unit kuti kurudzi iye ari kutungamira chikwata chiri kuputsa dzimba dzevagari vemuanotrump achityora kodzero dzavo dzakasimbiswa nechisungo chakasungwa nedare rehigh court zvakare mukuru wemapurisa wepamazuva police station ari kuramba kubatsira vagari ava achityora basa kana kuti zvisungo zvebasa rake zvakanyorwa mubumbiro remutemo reconstitution yezimbabwe
aiwa mombobata makadaro vankomo tinenge tine muteereri
hello mlaleli lapha silaye ngempela umlaleli umnumzana Khumalo linjani mnumzana Khumalo
ngiyaphila mama linjani
ye ungaphi kwezimbabwe
mina ngisebhuzi kogodlwayo
oh kunjani kogodlwayo
hayi kogodlwayo kuyatshisa
ha kuyatshisa abanye bakhala ngomqando
Ah, uyachisa sibili kutanje kuseni kodwa yena ngidantambamba bathi uyachisa.
Ye, ungasinika umbono wakho ngodaba lolu olusegudwe.
Yazi ukuthi into emangalisayo ukuthi indaba leyi kuthiwa yahamba ekhoda nje. Ekhoda baphiwa isinqumo sokuthi bangasuki. Kanti manje nxa sokuthi sebesuswa yilaba abantu kungani ngathi laba abameleyo bangabuyeli bebatshe ukuthi no. Kuthethwe nampa abantu sebelokhu behlutshwa ngapha kuthathwa amanyathelo okuthi abantu abakube le ndlela yokuthi umthetho ufake kumbe okungaba kuba yisiqiniseko sokuthi kuthiwa kule peace order eyenzakalayo emthethweni ngayo ukuthi kungabonakali umuntu ehamba kwenaleyo ndawo
ye besixoxa la amagqwetha lapha ecingweni abechasisa ukuthi iminingi imizamo abayenzayo ukuthi bebone ukuthi umthetho le iyalandelwa ngakho umbuzo wakho ngizawuqondisa kumnumzana Mavinga lapha uza kuphendula Dr. Mavinga uyabuza lapha umlaleli ukuthi kungani amagqwetha engabameli abantu laba kungasondeli muntu kuleli plaza njengoba umthethwandaba wabeka isibungu ungamphendula umthini umlaleli
hayi isindebele sangibona ngiyadobadoba uyabona ngicabanga ukuthi lapha emazofam emazowe abantu bayashukumezwa ngamapolisa amalungelo abo akho vele sibona ukuthi umama uGrace Mgandi nguye otshela abantu ukuthi amapolisa ukuthi ahambe ashukumeza abantu lokho akulunganga siyacela ukuthi ihulumende yeZimbabwe lamapolisa bayenze konke phansi komthetho babona ukuthi i-high court vele yathi yona abantu laba kumele bahlale endawo leyo emazofarm bangahlukumezwi bahlale kahle kodwa amapolisa kalaleli so thina siyacela ukuthi ihulumende ibone into leyo ilungise lokhu iphakamise amalungelo abantu asemthethweni.
Hayi siyabonga. La uyazibonela mnumzana Khumalo ukuthi angenzana amapolisa nxa kuthiwa umkamongameli nguye ongani uyayifuna leyo ndawo.
Maybe
ukhona mnumzana Khumalo?
I can hear the line.
Mama ngikhona.
Yeah, hayi ube ulalele kuhlelo sabe lokho sicubungula ukuthi kungani udaba lolu. Lungahlela uphele ngoba siyananzela ukuthi asikho kwakuqala kusenzakala lokho ube lelanga elihle
siyabonga mama
Star, there maybe let's also just welcome some of the people that are following us I'm now on the VOA Shona Facebook page. Talk Chinga Midzai. Ndri kuona pana Linda Tsungirai Masare arikuti. I think you should call Honorable Fortune Chasi Mazowe MP. Timbonzwawo kuti vari kufungei nenyaya iyi. Aiwa tichaedza data tine nhare dzavo tabva tafona. Shelton Tapiwa chiyangu arikuti aiwa zviri kuitwa naamai hazvina kunaka. Eni Maviane Hartley arikuti oh Harrison Nkomo my uncle so unfortunately this is Moses Nkomo so maybe you are related also somehow but it's not Mr. Harrison Nkomo Ngoni Madongo arikuti
ari kutaurawo kuona kwake Shelton Tapiwa Chiangwa, vari kutaurawo kuona kwavo Oliver Chikumba. In fact, we are educated fools. Andiziva hapo mukoma, vari kutuka kuti isu maZimbabweans zvina zvinonya zvomira zvakanaka. Linda Matsungirai Masari ari kuti you are on point there, Wamavinga. Hanzi Wamavinga, aiwa, big up to you, muri kugona zvamuri kutaura. Stane Zure ari kuti vaida kuti tivhoteka zvakaita zvavo, vari kutaurawo maonero avo hapo. Saka vese vari pa live feed inoi, kana muchikwanisa nyorai namba dzenyu ipapa tigokufonerai. Uyezve kana muri kutiona zvakanaka, dzvanyai pakanzi like hapo toona kuti muri kutinzwa. Modzvanyazve pakanzi share tione takawanda.
Yeah.
I hear that we have Linda Masarira. I think she's just coming in as a commentator, then we'll go back to our two lawyers. Today we are blessed to start. We
have two
lawyers on board.
Legal mind.
Miss Masarira, how are you?
Thank you, marvelous. How are you doing?
I'm doing fine. Give us your take on the current situation at Manzo. I saw you just wrote here on the live feed, but tell us from the horse's mouth, what's your thought?
My thoughts are that the First Lady seems to think that her ambitions are above the law, and she's got this disregard for fundamental human rights, which are enshrined in the Constitution of Zimbabwe. I personally see that she just doesn't even care about anyone. Whatever she does revolves around her and the Mugabe family. Because if there is a High Court order which is in place, why would she violate it? It means that she thinks that she's above the law, and that should stop. It's sad that women organizations haven't spoken out about this issue. I think since April, I've been trying to lobby for women's organizations to make sure and to ensure that we advocate for those women's safety, their children who are suffering. Women's rights are being violated. But we are the women's organization. They are silent. It doesn't matter that a person is an ex-war veteran or that person supports ZANU-PF. When it comes to human rights, it's human rights. It doesn't matter which party you support. Because the moment we applaud and look at Amai, that he tumbled to those people, the next thing is going to be happening to you. So we have to put a stop to these acts, this inhuman act. I mean, it's actually evil. I mean, to just go and destroy a person's house. What the government should be doing, and even Honorable Chasi, I think they should be actually looking for alternative places where these people can go and stay and build their houses.
Mm-hmm.
And this has been happening since April. It's about like 5 months now, and we're still singing the same song, and the same things keep on happening to these people. I think it's grossly unfair. There are people who are not doing their job, and it's grossly unfair. People have to step up the government departments and ensure that these people are relocated, since the First Lady has just decided to take everything and make it her own private property. But at the end of the day, all activists, women organizations, we should all come up together and advocate for sanity to prevail at Mazofa.
Thank you very much there, Linda Masarira. And actually, there is a question here. There is a Florence Chifambi who is just saying, Linda Masarira, what's happening? She just joined in. Yes, Florence, you can also be part of the conversation. So put your number there and we'll call you. But thank you, Linda. You have a great day. Over to you, sir.
Yes, sasibuyela njalo kumnumzana Innocent Dube. Yena ke ngizokuthola ucingo lwakhe kalusekho umnumzana Innocent Dube. Sizathi sesibuyela kuye.
So maybe also, you know, being the phones in Zimbabwe, sometimes maybe the battery went off.
Yes,
but
yes,
we'll keep trying. Mr. Dube, who is at Manzo, and he's also with Manube, vari kumanzo. Tomboenda kuna Amai Nikisi, muripo iri panhare. Hello, Amai Nikisi. Ndiri kunzwa kuti navo nhare dzavo dzinenge dzadona. Ai, vankomo, manga muri kuzwa panapa namai Nikisi vari kuti aiwa muri kuita basa rakanaka chaizvo ikoku kumanzo. What's the way forward now when we look at this situation at Manzo? What are you going to be doing as the lawyer representing these residents? Mr. Nkomo? Hello, Mr. Nkomo, are you on the line? Hello, is there anybody on the line, Mr. Dewa? Are you on the line? Hai, mimi ndimega masara palaini vekumanzo vadona, uye zveva Nkomo vadona. Saka ndandavunza inini kuti zvii zvingaitwe mune ramangwana kuitira kuti vagari vava vepamanzo vawanikowo vachiwana kugara vakasasana kwete zviri kuitika pari zvino.
Chiripo ndechekuti mitemo inofanira kungoremekedzwa nemitongo yematare edzimhosva. Uyezve panyaya yemanzo iyi ndinoona kuti mumiriri wemumazowe mukoma Fortune Chatsi nyaya iyi inenge yava pamusoro pavo nekuti ina provincial affairs minister, resident minister veMatherland Central vaMartin Dina. Ndo vari kunyatsofambisa nyaya idzi, ndo vari vanonzi ndo vakapa minda iyi kuna mai Mugabe, zvisinei nekuti pane vanhu vanga vagere ipapo. Saka chikuru chinodiwa ndechekuti ava minister Dina ngavangobatsira kuti kana vachiti ivo munda vada kuti upuwe mai Mugabe, ngavatiita kakuti pamutemo vanhu vanga vakagara paminda iyi vaendewo pane imwe nzvimbo pavanopiwa maoffer letters. Asi dambudziko remanzozva rinoita sister Mavela Bay rekutaridza isusu kuti vanhu vazhinji mazana nemazana akagara muminda yejambanja iyi muzimbabwe havana kugara zvakanaka, nekuti kana vakangonzi chete vatosonana nezanupiefu kana kuti pakauya shefu anoti anoda munda iwoyo vanodzingwa. Ndozvatiri kuona zvikuita pamanzuva apa. Vanhu ava havana mhosva. Zvakare masangano anoda kuvabatsira haakwanisi kusvika kuti avabatsire, nekuti zviri kunzi inyaya ina mai venyika mukati. Saka tine chikumbiro ndechekuti mukoma Moses Ngomo gweta rakamirira vagari ava, dei zvaitwa kunzi vanhu vambotaurawo namai Mugabe pachavo kugarisana navo pasi kuti vati ko vanhu avatadzeiko, kana muchida kuti vabve zviitei pamutemo kwete kuvasungurudza. Ko munopisirei dzimba dzavo? Ko munopisirei zvirimwa zvavo? Vanhu vakakohwa vakapuwa nzungu dzakawanda, bhinzi, chibage, ndaivamo ndichiona ini nemazimazo angu, vamwe vane zvigayo, vamwe vane tumatakishopu, vamwe vane chii nechii. Hapana chikonzero chekushungurudza vanhu. Taurai navo zvakanaka. Kana muine pamwe paunoona vagadzi kwete kuti vakanda mumugwagwa kana kuti musango, vagadzikei pane nzvimbo yavanonzi hai ano maoffer letter mugire makadai makadai chirimai panapa. Havana mhosva vanhu, fungai kuti makore gumi nemanomwe 17 years vana vakazvarwa apa vakatokura vakatoyaruka vari panzvimbo iyoyi ndo pavoda kubviswa nhasi sembwa. Hazvina kunaka. Zanupiefu ngainyarewo, nyika yeZimbabwe ngairatidzewo kuti ine chido nevanhu vayo, nekuti vanhu ava vanhu vanotsigira musangano wezanupiefu, vanhu vejambanje vakapinda muna 2000 vachiti pamberi navamugabe nhasi vaakudzingwa sembwa, vaakurara musango, havana pekurara. Kana vakada kuti vaite musasa vari kupisirwa nemapurisa eZimbabwe zvisiri pamutemo. Zvese izvi zvinorwadza, zvinoda kuti zvibuditswe pachena. Zvakare isu hatisi kuzonyarara nemanzo iyi kusvika mai Mugabe vapindira vaita zvakanaka zviri pamutemo, zvinodiwa kuti vana veZimbabwe vagare vachiziva kuti vane kodzero mukati menyika yavo.
Aiwa, tinotenda vaMavinga. Star, we are hearing there from Mr. Mavinga. I just asked him the question that what's the way forward? Legally, what can be done? So he's just actually saying he wishes Mr. Nkomo was still on the line. Then he would have asked him that is it possible to maybe arrange like a conference where, you know, the lawyers and the first lady can sit down and really hammer this out to see which way to go.
Yes, that would be a real ideal situation. Yebo ke balaleli, uyachasisa lapho uDokotela Mavinga ukuthi yena kungani kulokunzima lapho ukuthi umthethwandaba ungenele kuhle ukuthi abantu laba bengaphazamiswa okwenzakala eManzow Farm, ukube bekhipha abantu ngoba umthethwandaba wanquma ukuthi hayi behlale kwesikhatshana beze bedingelwe enye indawo yokuhlala. Coming back to you, Dr. Mavinga, do you think it might happen again like what happened in 2014, that the lawyers did win a reprieve to have the evictions stopped?
Yes, the law is very clear. The High Court, the Constitution is clear that no eviction can be lawfully carried out without a valid High Court order. So the law is very clear that what the police are doing in Manzo Farm is illegal and criminal.
The only problem is that there is no respect for court orders or for the rule of law in Zimbabwe, especially with regards to the case of Manzoro Farm. This is the problem. The problem is that the First Lady and the Resident Minister, Martin Dina, are ignoring the court order. The Minister for Mashonaland Central must take a lead to say if they want to relocate these people, they must give them alternative agricultural land with offer letters, not just to dump them by the roadside or to harass them, to destroy their properties, to beat them up, and to have them sleep in the bush like this. These are people with rights, which must be respected. But our problem here is that there are people who think they are above the law, and that's wrong.
Mr. Mavingara Gaitimbukubata ipapo tina mainikisi variko kukumanzu. Mainikisi tokushingamiza izve pachirongwa nare zanga zambodona. Hello?
Hello, ndiripa angu tete.
Ehe, chimboti tsanangurei kuti saka zuva nezuva muri kuri fambisa sei. Pamunomuka paine kuti matotaurai izvezvi makarara panze zviri kufamba sei mbonyatsotsanangurei. Tipei nhoroondo yekuti muchimuka munoitei kuzosvika radoka.
Kana tamuka kusvikira radoka. Ana dzinenge dzisiri raiti tinenge tichingotarisa kuti pamwe nhasi vanouya nhasi vanoita sei. Tinenge tichingoshungurudzika mumwoyo. Saka tinenge tichingobata-batawo zvokutiwo munhu. Kana watorara madekwano ndopanenge panotomboti pfungwa garei pasi. Kana kwachena tinenge takangotarisa kumarodhi kuti vari kuuya here.
Saka panouya vanhu ava vanenge vachiti chii chaizvo? Vari kurova vanhu here? Vari kupisa zvinhu here? Vanenge vachitii?
Vakambouya vachirova vanhu, vachipisa dzimba nokupwanya ikoko. Saka vakauya vakaona pane kana vakavharawo nemapurasitiki kana huswa, vanouya vachipfurunura izvozvezvo, vachibharura bharura mapurasitiki hanzi musavake. Saka kunenge kuchitouya nendege. Ikauya ndege marimwe zura yekuzoti nezuro vauye pakauya ndege ichitenderera kutanzi vakuru vedu vanofamba nomudenga. Saka navafamba nemudenga vakaona makaisa zvokuti muvharire dova vanotifonera kuti hamusi kuita basa.
Muri kuti imi nezuro pakaitika mirishonga izvi vakanga vauya nendege vanhu ivavo here kana kuti pakapfuura ndege panguva iyoyo?
Pakauya ndege ikatenderera tenderera kwedu uko ari nezuro wacho. Kwete nezuro. Ikatenderera. Saka nezuro ndopa vakazouya manje vachiti imi mukuramba muchivaka muri kutitukisa nevakuru vedu vanofamba nemudenga kuti hatisi kuita basa. Vakapwanya zvisingaiti.
Saka makambokumbira here kuti midai mawanawo mukana wokutaura na amai Grace Mugabe kana vanokumirira imparamende imomo munzvimbo yamunogara?
Tingamuonere paiye. Ndokuti yarungoti nzvimbo yangu.
Aiwa, batai zvenyu makadaro amai Nikisi, nekuti panambotaura nemamuri kuchema-chema muchitsikana mbatya dzekupfeka zvii zviri kutariswa nevamwe zuva nezuva imomo zviri kukushungurudzai?
Kana zvokupfeka kana kudya kwacho ndoko kungotamburira tamburirawo kana zvokufuga zvacho. Saka ndingatangoma vakati vari kuedza nepavanogona nokuvharidzira kuti mirishonga isauye, asi zviri kutonetsa.
Aiwa, mubata makadaro. Sir, they were speaking to Amai Nikisi, who's actually at Manzoe, and I'm hoping that we'll be able to get Manube and Mr. Dube back. But she's saying that before, the alleged people that came in to harass them yesterday came, there was an aeroplane that flew past and was naming the place. And when the people came yesterday, they actually said to them, our people who are our bosses fly. So we are coming to, they come and see what's going on here. So we are here, we are here to tell you that they've told us we're not doing our job. That's why we're here. So
yes, and I understand we also got Mr. Nkomo back on the line. Mr. Nkomo, I understand you are back.
Yes, I'm back.
Yes, as the lawyers for human rights, are there other groups which you are working with or which you have seen at the farm which are willing or are planning to assist the people there?
We haven't interacted with any groups as such. That are on the ground, but clients have told me that there are organizations that have come with assistance. They brought foodstuffs and clothes and other interventions, but then they were not given access because of the support unit police that are manning the boom gate.
Yes, because... Yes,
something
you can go ahead.
Actually, that has come to my attention is that the Zimbabwe Human Rights Commission issued a report on its investigation as to the goings on at Mato Farm. The report was issued on the 18th, and it made a very categorical finding that what is happening at Mato is unfortunate, is unconstitutional, is illegal. Should not happen. And they've made specific recommendations to the relevant ministries, including the government itself, that it should stop immediately harassing those people and make sure that due process is followed. And now my analysis is that the report was issued on the 18th,
mm-hmm.
and on the 23rd, people come in and harass the residents.
Mm.
So for me, that's kind of vindictive, as if to suggest that whether you get court orders, we don't care, we will still proceed and do what we want. Whether the Human Rights Commission makes a finding that what we are doing is illegal, we can still go ahead and do it. And that kind of development is sad for the rule of law in Zimbabwe.
Maybe, sir, if I may just come in there and just say, Mr. Mavinga, before your phone got cut off, had a suggestion for you. Mr. Mavinga, if you're on the line, can you speak to Mr. Nkomo on your suggestion on the situation at Mato?
Yes, I was saying that perhaps there is a need beyond the legal recourse to engage in a conference with the first family, with Mae Mugabe, to find a clear way forward for these families, because surely if the land is allocated to her, then they must facilitate the allocation of alternative land with offer letters for all these families without having to harass them and beat them up and destroy their homes.
Mm-hmm. And your take, Mr. Nkomo? Hello, Mr. Nkomo?
Actually, when we went to court on the 31st of March,
mm-hmm.
the judge specifically said, you guys, in the presence of the representatives of the Minister of Lands, the representative for the Minister of Home Affairs, and the police,
mm-hmm.
and she specifically inquired as to why it was difficult for them to simply offer land to these people.
Mm-hmm.
And they had no answer to that, which then led them to consenting to the order that we were seeking.
Mm.
So... outside of the legal processes, engaging with the first family, maybe that's a political intervention, and maybe politicians are best left to deal with politics while lawyers deal with the law.
Mm-hmm. Mm, thank you very much. The star, over to you.
Yes, Dr. Mavinga, what's your take on that? Despite the Human Rights Commission's recommendations and... you see, it means all this international exposure,
mm-hmm.
There's still no steps being taken by the government or the police to make sure they leave the people alone.
Yes, the problem is, my brother, Moses Ngomo, has clearly said, is lack of respect for the rule of law. This is the height of arrogance on the part of the political leaders and government leaders, because they have the solution. It is not very difficult to identify alternative land and do it properly and allocate these families. But this is arrogance at play, a sense that there are some people who are above the law, who do not care what the courts say, who do not care what the Human Rights Commission of Zimbabwe says. And this is what we are witnessing at play, that on the 18th, the Human Rights Commission makes finding of illegality, and then 2 days later, they are beating that are occurring.
Tomboenda kuna nkomo nekuti nguva yedu yakudyanana mongoti dambo murimirwa mai kuti saka zvamira zvakadai zvoitwa sei nekuti tina mai nikisi vanga vari kutaura pana pa vachikupembedza mai nikisi hamene kuti muripo here apa amai nikisi muchiri panhare here hello amai nikisi taurai zvenyu tina nkomo vari panhare apa taurai nekuti ndapandataura nemi ndataura nemi kaviri kese maamuri kuramba muchiva pembedza imbova taurai vanzwewo movapa simbi dzavo vachiri kurarama vazvinzwe zvamataura vari panhare ipapa
zvakanaka vangomu ndinokutendai murambe makashinga nokutichengetedzawo tiri kutonge tiri kurinedza sadza nokutungamira kwamuri kuita chete kungoti vanhu vacho havasi kunzwa ndinokupai simbi dzenyu
vangomo manzwa here uku
ndinotenda
aiwa ndazvinzwa tinotenda mainikisi ndo zvatakapikira
murambe makadaro
nevanhu nekudifenda kodzero dzevanhu kusvika zvinhu zvaita zvakanaka munyika yedu yezimbabwe
zvakanaka ibaba vangu
aiwa tinokutendai mainikisi nguva dzedu dzadyanana saka kwamuri toti tinotenda topedzisira zvedu nankomo murimi rwamai mongoti ga kuti muri kuona zvichizogadzirika sei nguva yedu yadyanana
isu chatinotenda ndechekuti ticharamba takamira kusvika zvanaka ticharamba tichimira nevanhu vari kutyorerwa kodzero dzavo tichatora matanho ose ari mumasimba edu kusvika zvinotaurwa nemutemo nebumbiro remutemo wenyika zvazadzikiswa neshuviro neshungu dzavana vezimbabwe tiri muna August kudai tichitondera magamba edu zvakashungurudzirwa hama dzedu dzakafira nyika ino tinotenda kuti tikaramba takazvimiririra zvichabuda zvakanaka rimwe ramazuva
aiwa tinotenda
lapha abalaleli besisizwa amagqwetha omabili lapha umnumzana Nkomo nomnumzana Mavinga besithi bamangaliswa ukuthi lanxa inhlanganiso ezilwela amalungelo abantu ezinjabo Human Rights Commission lezinye zisola okwenzakala eplazini leManzow bona kodwa uhulumende lamapolisa bayaqhubeka ingani ngabalandaba lokwenzakalayo njalo lokho kusanda ukwenzakala kwenzakale umbiko lo osiwethulwe okutshengisa ukuthi ngempela bazithele ngaqandayo ngalolu daba kungasenani sicela elakho elokugcina mnumzana Mavinga your last word in Ndebele and Shona
tina siyakhala ukuthi umama uGrace Mgabe ayenze konke phansi komthetho ahamba khulube labantu baseManzow Farm ukuthi vahlaliswe kuhle amalungelo abo aphakamiswe tinokumbisa zvikuru sei kuti amai Mugabe ngavaite zvakafanira pamutemo vataure nemhuri dzemumanzow farm kuti vasaraswa sembwa asi kuti vapihwewo minda patsva nemaopeletures hazvina chakanyira chinhu chinganesa pane izvi kuzviita ngavaregedze kuchungurudzwa nemapurisa tinoziva kuti ndivo vane masimba ndivo mudzimai womutungamiri wenyika nezvese zvatinozviziva asi tinokumbirawo kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu vanhu ava vejambanja vanhu vatsigiri vezanu p f vana vamai Mugabe vana vezanu p f ngavarege kushungudzwa hadzisi nherera ngava vabatsirewo isu tiri kutaura semagweta tiri kunze asi zvinorwadza munhu wese kana madzimai nevana vachirara musango vasina chokufuka vachiparadzwa zvinhu zvavakashandira zvipfuyo zvavo nezvirimwa zvavo
aiwa tinokutendai vadhewa Mavinga uyezve tinotenda vaMoses Nkomo veZimbabwe Lawyers for Human Rights nevagari vekumanzowa mainikisi vainnocent Dube navamancube kunesa tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu
tingakhohlwanga njalo lo Linda Masarvela esikhulume laye siyalivalelisa sidibaneni njalo ngolwesine oluzayo igama lami ngusithandekile Mhla
and I'm Marvelous Mhlanganya huye. Let's meet again next week here on the Women's Roundtable.